Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, April the 18th, 2023, I am Tungamile Nkomo. Tonight, we are talking about Zimbabwe marking 43 years of independence from colonial British rule in 1980. As per tradition, the Independence Day was observed as a national holiday in Zimbabwe today, with President Emmerson Mnangagwa leading the official ceremony in Mount Darwin, Mashonaland Central. A reminder of how we got here. After years of brutal armed war struggle between the Rhodesian forces and the guerrilla movement, representatives of the warring factions hunkered down in London, England on December 21, 1979, to sign a ceasefire treaty known as the Lancaster House Agreement. The signatories to the peace accord were Joshua Mqabuko Nkomo of PF ZAPU, Robert Mugabe of ZANU, Bishop Abel Mzorewa, and Silas Mundawarara, representing the Zimbabwe Rhodesian Unity Government, as well as Lord Carrington and Sir Ian Gilmore, who represented the British government. The agreement led to multi-party elections that brought about black majority rule on this day in 1918. U.S. Secretary of State Antony Blinken put out a statement today wishing the people of Zimbabwe a happy Independence Day, saying, quote, "The United States remains committed to standing with the people of Zimbabwe as we have since your independence in 1980, to work together to promote democratic institutions, equitable economic growth, public health, and food security. Zimbabwe has the chance to set itself on a path to promote citizen engagement and to respect human rights. We will continue to support the people of Zimbabwe to live longer, more prosperous, and healthier lives," Mr. Blinken concluded. Lee Chonanjani Sapole Zimbabwe siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namuhla sixoxa ngokufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachumi amane lantathu 43. Ithole uzibuse kuhulumende wabamhlophe oyiBhilithane ngomnyaka ka-1980. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele umcimbi wokunanza lolu suku oqhutshelwe eMount Darwin eMashonaland Central namuhla, lapho akhuthaze khona abantu beZimbabwe ukuthi bashiyane lodlakela kuyiwa kukhetho. Kwaziwai vatereri, nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa kusvitsa kwe Zimbabwe nasi makore makumi mana ne matatu kana kuti 43. Yawana rusununguko koru zere kubwa kunyika ye Britain. Zuwa iri rapembererwa nasi munyika uye mutungamiri wenyika vae masoni Mnangagwa. Vatungamira mabiko aitirwa ku Mount Darwin kumashonaland central. Uko vakurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga musarudzo dzinouya. Let's listen to what Mr. Mnangagwa had to say.
My government has put measures in place to ensure free, fair, and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during, and after elections. No violence.
No, no, no to violence. That was President Emmerson Mnangagwa addressing supporters at an Independence Day gathering in Mount Darwin today. In Bulawayo, Kwantutuziatuna, another event was held at the White City Stadium. Intatelizindaba etu, Anastasia Ndlovu, ukoxele lunga le ZANU PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma ngokuqhakatheka kosuku lwanamuhla.
Silapha namhlanje sithakazelela uzibuse owabuya ngemva kokubana isizalwane seZimbabwe abantwana komhlabathi babona kufanele ukubana belibele ilizwe leli balikhulule. Namhlanje sikhululekile kanje silako konke esikufunayo ngenxa yabobaba bethu, omama bethu, osisi bethu, obhuti bethu abahamba bazinikela ukubana leli langa libe khona namhlanje. Kuyajabulisa ke ngoba ngiyabona abantu abaningi babuyile la ubana bebe ndawonye lathi ubana sithakazelele uzibuse kaZimbabwe owabuya ngomhlaka 18 April 1980. Into enhle kakhulu leyo. Sihamba njalo umnyaka lo kungumnyaka futhi owe-election ezayo, i-harmonized election. Nxa sikhangele kunje so kuyatshengisela ukubana abantu sebekhwabitha udaba oluhamba ngeZANU PF, sebesazi, sebezwisisa. Nxa sisithi hayi likhululiwe ngegazi, alikhululwanga ngemali, ngakho ke sebephenduka, sebekubona ukubana kufanele ukubana silivikele ilizwe lethu njalo silithuthukise thina sodwa, ngoba bathi khona vele lona lakhiwa ngabanikazi balo. Yithi abanikazi balo sizalakha.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU PF Central Committee, ubexoxa lapho lentatheli izindaba eStudio 7 u-Anastasia Ndlovu. Councillor Donaldson Mabuto of the opposition CCC was also at the White City Stadium representing the city mayor, Mr. Solomon Mguni.
Lapha namhlanje sijabula ngelanga lethu lokuthola uzibuse independence. Thina njengedorobho lakoBulawayo siyaqakathekisa kakhulu ilanga lanamhlanje, ngoba kulapho wonke umuntu okhonapho, wonke umuntu oseZimbabwe ophilayo, lapho esathola khona uzibuse. Njalo ngivela futhi kubandla le Citizens Coalition for Change. Thina njenge-Citizens Coalition for Change, njengabameli bedorobho, siyaqakathekisa kakhulu imibuthano enjengayo naleyo yokuthola uzibuse, ngoba yimibuthano esithi ngama-state functions. Yikho lisibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu across the nation, across the city. Sijabula, sithakazelela leli langa. Leli langa liqakathekile kakhulu kuZimbabwe yonke, lathi thina abahlali bakoBulawayo.
UDonaldson Mabuto ngukansilar wakoBulawayo njalo ngowebandla le-CCC, ubekhuluma lapho emele usodolobho wakoBulawayo umnumzana Solomon Nguni. KuHarare, Godwin Mangutsika ataura wo nevanoona nekufambiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vataiwanashe chiringa.
Tinokorwa kuti veruzhinji reZimbabwe nokuda kwekusvitsa makore makumi mana nematatu ekuzvitonga kuzere, asi tinoramba tine mashoko mamwe chete ayo ekuti zviya zvakarwirwa nevakaenda kuhondo vachiyira rusununguro renyika ino hazvisati zvazadzikiswa, uye zvinogona chete kuzadzikiswa kana nyika ino muuwandu hwedu nokusiyana kwemafungiro edu nokusiyana kwemawanero edu tikabatana mukunzwisisa kuti kusiyana kwemawanero edu kunotiumbiridza senyika tikagona kubudirira tichienda mberi, uyezve kana tikagona kunzwisisa kuti bumbiro redu remutemo rakakosha rinofanira kutevedzerwa kubva kumutungamiriri wenyika kusvika kumunhu mudiki zvake ari mumugwagwa ari kufamba panzapo. Chechitatu chimwe chatinokwanisa mashoko atinoda kutaura ndeyekuti maincitutions edu akaita seBEC, National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Gender Commission nemamwe mainstitutions, mamwe makomishoni, ikurudziro yedu kuti agone kuva anoshanda basa ravo nemazvo, zvikuru sei tikatarisa nesarudzo, kuitira kuti zvido zvevana veZimbabwe zvigone kuchengetedzwa. Chokutanga, chechipiri, kodzero dzevana veZimbabwe dzigone kuchengetedzwa.
That's vataiwanashe chiringa vesangano reHeal Zimbabwe Trust vachitaura na Godwin Mangudla weStudio 7 vari kuHarare. Critics are blasting the ruling ZANU-PF party for allegedly betraying those who sacrificed their lives for the liberation of Zimbabwe While others say the government has done a lot to empower Zimbabweans, including repossessing land formerly expropriated from black people by the white minority. In other words, to some, Independence Day means nothing, given all the challenges faced by the country. But to others, it means everything. And now we are joined by our guest, starting first and foremost with Mr. Stephen Sarkozy Chuma, youth spokesperson of the opposition, CCC. Mr. Chuma, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Zimbabwe. My fellow say, Zimbabwe.
I want to know Farah Garamochi Farah. Whoa, let's dive straight into it. It's Independence Day today. What does this mean to you as an individual, as a youth of the CCC, and as a Zimbabwe?
Yeah, independence. We can have a vacuum.
Tirikuona vamwe izvikuru sei veZANU-PF vachuma vari kuti independence yakakosha zvekuti uyezve vari kuti bato reZANU-PF bato ravo riri kushanda nemazvo from independence kusvika pari zvino kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Independence, Kachara,
Liyamuzwa lapho umnumzana Stephen Sarkozy Chuma isikhulumeli sabasakhulayo abebandla le-CCC. Uthi yebo ilizwe lathola uzibuse kuhulumende wabahuquluza abamhlophe kodwa uthi kabajabuli ngokwenzakalayo manje ukhuluma ngobaba uMnangagwa umongameli welizwe lemuli yakhe in view of esikubone kuphuma kwaAl Jazeera uthi hayi abakwenzayo akuhambelani lezi loyiso zalabo abaya empini. Tichitarisa sarudzo dziri kutevera dziri kutarisirwa mimwedzi mishoma inotevera vachuma tanzwa mutungamiri wenyika vaMnangagwa vachikurudzira vachiyambira ruzhinji rweZimbabwe kuti rusaite mhirizhonga pamberi pesarudzo idzi during sarudzo uyezve kana sarudzo dzapfuura hadzo. Muri kuti chiine izvozvo?
tozi wakutu wa muna angagwa mutunga miriri anota urakutakati right anengatire wa left wa muna angagwa mutunga miriri atozi wakuti ata uri zecho kwa adi jaka zuona kumashuri salza nakutanga na hati pangwe ya muna angagwa 2018 wa muna angagwa kati aiwa uya imose tiku muone tika nizaka naka uya imose muna subirira asi achango peta kita wana utazi wana wachamisa taka wana puti zakari ya mkuta ya harare wakari wakafu wakapuru wa nilamu wakasi naka na wamoso wa sawo waniko zifando wakapuru wa nima soja suro wati muna ngaba alota ura asi haiti alota ura tika wana zakari pana March 2022 mabaya election wamuna ngaba wakati hai wa tibi nimiri shonga ataka zuhuna taka ureiru wa wani mwone mwune akapuma kwepa paka tipe rally aswa itai wa free and fair chika tuwa zaotu wa mwune kwa majitaura wano ngo taura wa zao nekuti mwune wano zaotu nika ere anu hirio gaenda wa zine nika so wano tuwa ya kudaku zari zira wa kiepe zira aswa zaotu wa mwune anga kwa areo choko wa dipanyaya the free and fair election kana kwa mwune the free and fair election kapitangi lepanyaya voters row yes where is voters row asa chari wana so opposition ati kuzunga my elections ati nga zikuti teka nira say trukufamba say kwa zungore wa mtu wa muna ngagwa munu wari mko taura kufaza u wa mwane kwa jita aaa ita ya friend say ati wa muna ngagwa tozi ziwa mtu wa believe nya friend say ati isi opposition tinezurongwa wato believe wa kutino going forward weta wada kufara kota say opposition triple C triple wina
aha arambai muri parunare vachuma kubeka ubambile usakozi Steven Chuma ngosa khulayo isikhulumeli saba sakhulayo abe bandla le Citizens Coalition for Change ICCC. I must also say that we are waiting for two other guests. We invited Zapu, a deputy spokesperson, Brian Nube, he confirmed to be on the show. We also invited Freedom Murechu, ZANU-PF Youth Chairman in Bulawayo, and he also confirmed he will be on the show. But my producers are trying to call them, and they are telling me they are having trouble with the phones. Kwa sisa kuvega ake. Esizama ukubafonela abanye laba abathe baza kuba khona uhlelo umnumzana Brian Nube umsekelo esikhulumeli sebandla lezaphu kanye lo Freedom Murechu uchairman weZANU PF abasakhulayo goBulawayo. And Amnesty International also put out a statement Independence of Zimbabwe namhla saying that Zimbabweans are marking 43 years of independence from colonial rule amid the reality of a rapidly shrinking civil space, including criminalization of dissent and targeting of political activists and human rights defenders. They continued, 43 years after independence, authorities are yet to guarantee, in practice, the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly, which are increasingly being threatened despite being guaranteed under the Constitution and international law. That's Amnesty International Day. Amnesty International Lapova, Sola Kulu is Mbabwe, but Langa Sogule, 43 years, Elizabeth Toleus Buse. Imithetho kayilandelwa abantu bayahlukuluzwa amalungelo abantu kahlonitshwa. Amnesty International iri kugunungunabo apo pamustatement yaburisa nasi iri kuti kodzero dzevanhu hadzizi kuremekedzwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa kunyangwe nyika yasvitsa 43 years yawana rusununguko ruzere kubva ku Britain. Ndidzokere kwamuri vachuma manzwa zviri kutaurwa ne Amnesty International. Asi tinombonzwawo hurumende yava Mnangagwa ichiti nyika hapana nyika isina mitemo yayo. Mitemo yairi kuisa Iri kuisa mtemo yekudzivirira nyika kuvavengi uyezve kwamunoti kushungurudzwa kwenyu, kushungurudzwa kweopposition kwema human rights defenders hanzi nehurumende yavamunangagwa kuremekedza mutemo ikoko, muri kuti chiinazvo?
Zvine musiyano pakuremekedza kwemutemo kwoita kushungurudzwa kwevagari. Vamunangagwa nezvanhu pf vanozviziva kuti tine constitution yakanyorwa vanhu vachitambura zvisingaiti muna 2013 pangilisi government inyorova bumbu remutemo rakauya mushure mekunge nyika yanga yava nemakore akati kuti vaishandisa bumbu remutemo rakanyorwa Britain richinoitenda nevana vezimbabwe. Bumbu reri pari nazvi ringava rakashata zvaro rakanyorwa 2013 asi vanhu vakawira kuti aiwa riri nani pane rekulangisa. Zvinova izvo kuti vamunangagwa vago nokuti nhasi nokuti vapinda nepfuti nemakororo muna 2017 mutoti aiwa zvavapinda nazvo ndo zviri korekt. Tozviziva chose takaurira zvinhu zvakawanda pabumbu remutemo remuna 2013 kusanganisirawo nehurumende yezanupf yanga iripo ipapo, vatori zanupf yanga riripo. So havagoni kuti nhasi voti no zvinhu zvose zvamakaurira nengati zvirabhai nokuindapinda yemasoro munangagwa nevakatorapwawo zvichisimba sika zvinhu zvose kodzwa dzeya zvina basa. Makazviona chose hakuna bumbu remutemo rinoti munhu ngaagare mujere asina kutongwa. Makaona nyaya yavajobhusikala vava nemore than 10 months vari mujere. Hakuna bumbu remutemo rakadaro nokuti bumbu remutemo rinofanira kurespekta kodzero dzevanhu. Hakuna bumbu remutemo rinoti andiwoti maelections isati taona voters roll. Zvinongoreva kuti vamunangagwa vari kungoabusa majority yavainayo muparliament vachisimbisa hombe mindoga. Hakuna bumbu remutemo rinoti zvezvakare vane vezimbabwe munhu ngaaurawe zvatakaona panamo nemune mushure memashoko emutevedzeri wamunangagwa vakonza ndinochirengwa achiti urainda oposeni inda munhu akati urawo mangwana acho. Ibumbu remutemo rakaita sei rinoti vanhu veoposeni ngaaurawe nokuti law kana kuti mutemo nyika unofolowa inonzi international law kureva kuti vanhu vose pasi rino vane kodzero dzavo mafundamental rights anopindana nekodzero dzeun. Zvino kana mutemo wezimbabwe wangoita mutemo wamunangagwa usiri mutemo usingafidhi pabumbu remutemo reunited nations zvinova kuti mutemo uyo wakasharuka, mutemo uyo unovava, mutemo uyo hausi wevanhu. Zvinongoreva kuti vamunangagwa vari kutiamimindoga vamunangagwa vari kuba upfumi hwenyika vakangonyarira munomu ataurawo kuti aiwa onai hamusiona kuti wa nyika haina magetsi, nyika haina mvura, nyika haina upfumi hwakanyaka votonzi vanhu vava vakatosvata. Saka naizvo tinozviziva kuti no vamunangagwa is abusing the law, vamunangagwa is abusing the judiciary, vamunangagwa is sedi nyaya yethe three-tier system of governance. Vamunangagwa tikutaura kwavo vava the law, vava the police, vava the judiciary, vava the army. Kureva kuti vamunangagwa vava the outright dictatorship muzimbabwe munomu.
Asi vezanupf again I'm saying vachuma ndanzwa muchitaura nyaya yevanhu vanogara mumajeri nguva yakareba vasina kutongwa nemhosva and I know muri kutaura nezvenyaya sikala. Hurumende yavamunangagwa zvakare iri kuti hapana nyika isina mutemo, vari kuti vasikala vane mhosva dzakawandisa saka vakaburitswa vanogona kutiza munyika nekuti mhosva dzavo dzakawanda stereki.
Nyaya yamataura yakanaka ka hakuna nyika isina mutemo, asi kune mutemo unozivikanwa nemunhu wose. Munhu akarepa, munhu akabata chibharo mukadzi, zvoreva kuti iye wedha ari kupakistan, afghanistan, ari kuzambia, ari kughana, munhu iye ane mhosva. Vaoneka mukadzi wanyaya dzavo dzamunoziva nasizemutano achitaura kuti mukuru uyu achibata chibharo aita sei seiko mutemo wezimbabwe usingavabati vamunangagwa. Ungobata sikala here nekuti ataura nyaya yekuti mob nechiwala akapondwa, mob nechiwala akabhakiwa, akaurawa zvisiri pamutemo. So mutemo wacho unobata sei kana usingabati vamunangagwa? Anova patore
ma witness wana futhi nimtshama ukuthi hayi wathatha retry wathi wana esikolo senya singatori ngezakadaro yese se documentary riyazazira ngotota ah kune amezi mkuru kune the king kuti amukataura naye zvinhu zvamunoda mukomora madiro sei mutemo usingabati ipapo mutemo uyu mutemo une political color here kana kuti mutemo wenyika ndezvatiri kuti hakuna rule of law yakadaro rule of law kubva kwayo mazuro atinoita ndeyekuti haisharudzi haina muchena haina mutema haina mukaradhi yekuti munhu wosaita mhosva ngaabate munhu wosaita mhosva ngaasungwe so kana vamunangagwa kana vari genuine ngationeka vana vavo vari kuimplicatewa pagood mafia vana Collins vachisungwa ngationi vana Shon vachisungwa ngationi vana Australia mudzima vamunangagwa achisungwa nenyaya dzehuoni.
Thank you, Mr. Chumainda. Please do stay on the line as we wrap up. For those just joining us, this is Livestock, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight we are talking about Independence Day. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Again, I must say that we had invited Mr. Frido Mrechu of ZANU-PF, that's the ZANU-PF youth chairman in Bulawayo, to be on the show, and he had confirmed. We had also invited Brian Nube of ZAPU. He had also confirmed that he would join us, but we are having phone problems, so we are unable to reach them. As we wrap up, we have a caller on the line. Mtereri wakadi yako.
Sina ni marasimbe.
Hai wataka simba. Ruta ora nani uye matibata mre ubi?
Muta ora James Banda, ndiriku Botswana.
Va Banda mapina mchirongo aita igaga nguva dzafamba.
Ehe.
Muri kuona wose Independence.
Independence haina hapana problem, but so far hapana need yekuti tinga celebrate nyaya Independence.
Ndai.
Nekuti kucelebrate Independence kandonga unotaka sununguka nzi, but apo chatino celebrate hapana bozi. Tingori muhusungwa.
House
maonero angu ni mafungira angu maonero angu ni kana mafungira angu Independence ichazenge yako kana pava nehurumende inoita zvido zvevanhu. So far kuserebhe tingango serebhele kuti Independence zuva rakatarwa, but tingori munhu akwauza munhu akwanisa kutaura zvaunoda uri munyika yako.
Unoitwa sei?
Especially ukatotaura hako ukauri kuzimbabwe ka ukatongotaura especially nyaya dzematongero enyika izvi uchingoti utungamiriripo havasi kutibata zvakanaka kana kungokombena kuti dai takwanisa kuwana mabasa vakiita mabasa vechidii vakwanisa kushanda itori mhosva iyoyo.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa vabhanda kuBotswana uko.
Yeah.
Thank you very much, I'm sorry, that's all we have for you today. We gotta go because we're out of time. But thanks to our listener there, Mr. Banda, Oswandegule Botswana. Thanks also to our guest, Stephen Sarkozy Chuma, CCC Youth Spokesperson. And again, the ZANU-PF Youth Chairman for Bulawayo, Frido Mrechu, and Brian Nube of ZAPU were not able to join us because of phone connection problems. But let's leave it there, Zimbabwe. Let's make another date tomorrow. I am Tungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.